Peter K Music.
Muzaru woko kanda chipisa Nyato famba iwa usamba chipisa Chubofura hombe vangwa shamiswa Kungoji vane goge vane shahisano Uriku pisa iwe
Sabudu chasupera nwezi iwe
Uriku zama iwe
Kungoji vane goge avazide
Wakabaka iwe
Sabudu chasusima nwezi iwe
Shaina iwe chungwe shaina Shaina Shaina
Vano shoto here Kwanize kurumiza paito chakana Panoda kungo famiza zwagaipa Kungonzu wakanganisa vano manya Kufamiza nyaya hava motana Hava jipa unokuna vane shaisano Panenge vaka mirira zwagaipa
Urikupisa iwe
Shabudu chasupera nezimwe
Urikuzama iwe
Kungoji vane kutu hava zide
Wakabaka iwe
Shabudu chasusima nezimwe
Shaina iwe
Kaipa.